4 days of the week. Tichagadzirisa nyaya yemachemicals tokwanisa kuti tiite saizvozvo. Asi madhemu edu emuHarare akapedzisira kuvakwa in 1976. Saka taakuda dhemu itsva kuti mvura inge ichiuya. Saka kune dhemu rinonzi Kunzi riri kuvakwa nehurumende. Nyaya yemvura haina bato ndizvo. Nyota inouya kumunhu wese chero une jaketi rawakadini rawakapfeka. Saka tiri kubatana nehurumende vari kuti vari kuvaka Kunzi vane kanali yavachavaka kubva kumuchekero wadhemu rekumarondera nekuvaka Musambi dhemu kuti tinge tichiwana mvura muno muHarare. Tichaita kuti programu iyoyo tichataura navo inge ichimhanyiswa tiwane mvura. Tagadzira machemicals tichawana mvura. Nyaya yemarara, chinhu chinotisiyanisa nemhuka kutora marara nesiweji yedu tichiindisa kure. Kana uchitadza kutora marara wakugara mudanga ndizvo. Isusu hatidi kugara mui mudanga. Saka tinovimbisa kuti tine musangano watichaita mande inouya iyo watichange tichikomita kutenga matraki kuti wadhi rimwe nerimwe ringe rine traki yaro yokusenga marara. Saka izvi tichazviita mumwedzi uno unotevera tione kuti marara haangaperi here muguta reHarare. Tabva panyaya yemarara tichaenda panyaya yokuti tigadzirise nyaya yemarodzi, nyaya yekufamba kwevanhu, nokuti zvaakutora nguva kuti munhu upinde mutauni uinde kunoshumira, uinde kunosevenza, uinde paunogara. Saka tichange tichigadzirisa ipapo mumazuva anotevera. Ministry of Transport ine mari yairi kubata nayo, kanzuro pane mari yatiri kubata nayo, tichaisa musoro pamwe chete tione kuti zvinhu zvinofamba zvakanaka. Tinoziva kuti pane nyaya dzeuoro dzamunongonzwa mumapepa. Imimi ndimi shambi yedu inomisa huori. Tiri kuzama nepatinogona napo kuti nyaya yehuori iite shoma mukanzuru, iite shoma munyika. Nekuti tidzose propati yekanzuru yava mumaoko evanhu. Taiva nenzvimbo dzandaa ndichimbotaura dzakaita semabhawa kuhaifiridzi kupi kupi nzvimbo neimwe neimwe. Mabhawa iwavo tiri kuda kumachinja aite zvinhu zvinoita kuti sosaiti inde mberi. Yekuhaifiridzi tichange tichitora bhawa iroro toipa veJudicial Service Commission kuti makotsi ave pedo nevanhu. Vanhu vakubirwa vachiinda kure, makotsi anofanirwa kuuya munharaunda dzevanhu. Saka kuhaifiridzi kuchaita koti tichavapa lendi iyoyo, kuTafara kuchaita koti tichavapa lendi iyoyo, kuBudiriro kuchaita koti tichavapa lendi iyoyo. Ndakatoita musangano iyoyo neveJudicial Services Commission. Tibvise mabhawa atitekeshere munharaunda dzevanhu. Tadaro tichagadzirisa nyaya dzekuti nyaya yemadrugs mayouth apera nenyaya yemutoriro. Toda kuti tigadzirise magrounds vange vachitamba bhora, vachitamba matennis. Zuro uno takavhura swimming pool yekuBare. For the first time after 15 years vanhu vekuBare vakubhagucha. Saka vaya variko vanobva ikoko vachakudzai kuti vakudhidha vombobira, nokuti haungadhidhi iwe watora mutoriro ndizvo unonyura. Saka ndinokutendai isusu mapolitician bishopu, kana taona vanhu tinohwa kufara. Saka hatizongobvi. Saka tinokutendai nokutidana kwamaita isusu seguta tiripo. Tinenge tichakupai zvamunoda. Munouya kumaofisi wedu tokugadzirisirai, tomeka shuwa kuti munonamata murugare. Tatenda.